Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri zvita 20/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichida kuzivisai vateereri kuti nhasi tine dambudziko nemishina yedu zvichaita kuti dzimwe nhau dzatichakupai dzinge dzisina mazwi. Tezvinezvi ndiri muchirongwa chedu chanhasi. VMDC neCCC vobatana mukuramba kutambira kuvandudzwa kwemutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira oga.
Tsaona dzatiri kuona idzi ndedzekuti munhu anenge achida kuovertaker pasingafaniri kuovertaker munhu anenge achida kumhanya pasingafaniri kumhanya uyezve vamwe vari kuita yatoti pachirungu encroaching onto the lane of oncoming traffic
vanhu vokurudzirwa kuti vangwarire njodzi dzemumigwagwa panguva yezororo ZNCC inoti vemabhizimusi wakawanda havana chivimbo kuti upfumi huchagadzikana gore rinouya Indiwe mimwe emisore na uzedu dhanasi ichiva kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Dare re Senate riri kuzeya budget regore rinouya pamwe nebhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organizations bill uye mabhiri aya anotarisirwa kupasa nhasi kana mangwana asati aenda kunosainwa nemutungamiri wenyika kuti atange kushanda zviri pamutemo tichakupai hurukuro yaitwa nemutori wedu wenhau kana mishina ichinge yave kushanda Mapurisa akabatana neve Traffic Safety Council of Zimbabwe vari kukurudzira vanhu kuti vatevere mitemo yemimigwagwa apo nyika yatarisana nezororo rekisumusi negoredzva sezvo vanhu vakawanda vachirasikirwa neupenyu munguva iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vamunesu munoda wafa vanoshanda kuTraffic Safety Council of Zimbabwe vaudza vatori venhau kuti tsaona zhinji dziri kuitika munyika dzinodziviririka
chikamu chikurukuru chamaaccidents chinoitika zvinotopfuura 90% pachirungu ukatarisisa kuti zvaitika zvii zvinhu zvinosvika pana muchairi pana driver zvinoreva izvo kuti 90% yamaaccidents edu dai vanhu tikangonzwisisa mumwe nomumwe akati handichapaparika handichamhanya tinogona kudzikisa maaccidents mumigwagwa yedu
vamunoda wafa vati sezvo pachiita tsaona dzakawanda munguva yezororo vatotumira vanhu kuti vadzidzise vatyairi uye kusunga vanotyora mutemo
isu seTraffic Safety Council of Zimbabwe takabatana neZimbabwe Republic Police neVID pari zvino tava nezvikwata zvatingati mateams 25 makumi maviri neshanu vatova muminda vatova mumugwagwa vari kuita basa vachikurudzira vanhu kuti vafambe zvakanaka asi vachienforsa zvakare kuti vanhu vatevedzere mutemo
vachitaurawo pamusangano uyu mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vatiwo zororo regore rino ratanga zvakaipa sezvo kubva musi wemugovera kusvika nhasi vanhu makumi maviri vatorasikirwa neupenyu mutsaona dzemumugwagwa
tsaona dzatiri kuona idzi ndedzekuti munhu anenge achida kuovertaker pasingafaniri kuovertaker kuna nenga achida kumanya basina fanuru kumanya iye jewa mwavaru kita ya tuti pachurungu encroaching onto the lane of oncoming traffic zuko ndira lipaite tsawa na zamaona si zatona zakaitika kwa 92 km pegi Blawai Bed Bridge Road msue mgovera nezuro ku 111 km pegi Harare Blawai Road kuchegutu ne 370 km pegi Harare Blawai Road kumbembe saka tukuti isusu vachika eri katichengeredze upenyu
vatiwo vachatora matanho akasimba kune vanotyora mitemo yemumigwagwa
kana motokari ikapfuura nepa mapurisa ikazoita tsaona tinoongorora nguva yapfuura yapfuura nguvai panga paine mapurisa here kana kuti kwete mapurisa iwawo tinoti pachirungu they must account pane zvaiti
mashoko aya anotevera kufa kwakaita vanhu vatanhatu pavanhu vasere vaive mumota diki yerudzi rwehonda fit yakaita tsaona nezuro mumugwagwa unobva Harare kuenda kubulawayo vafambi vakurudzirwawo kushandisa mota dzinotakura veruzhinji dzinotenderwa kwete kukwira mishika shika isina mapepa mumwe mufambi makachikada yakurudzirwawo kuti kuiswe mapurisa kunzvimbo dzinokwirirwa mabhazi nevafambi achiti dzimwe dzenguva vafambi vanombunyikidzwa nemahwindi gwaro rakaburiswa neUnited Nations rinoratidza kuti Zimbabwe ndiyo iri pamusoro panjodzi dzemumigwagwa sezvo pachipa vanhu vashanu pazuva njodzi idzi dzinokonzerwa kunyanya nevanhu vanenge vasingatevere mitemo yemumigwagwa izvi zvakapa kuti Zimbabwe ibatane neCameroon, Ethiopia neUganda kunyorerana chibvumirano chekupota ichiongororwa nedzimwe nyika matanho airi kutora ekudzikisa njodzi dzemumigwagwa kana kuti Road Safety Performance Review asi kunyange hazvo Zimbabwe yakaisa runyoro rwayo pachibvumirano cheUnited Nations chekuderedza tsaona dzemumugwagwa nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti Decade of Action for Road Safety 2021 kusvika kuna 2030 Traffic Safety Council yati tsaona dziri kuitika munyika hadzisi kudzikira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
iyo zvino tokupai nyaya yatambotanga nayo patavhura chirongwa yePrivate Voluntary Organizations Bill iyo yabatanwa nemapato maviri anopikisa ari muSenate mukuramba nezvebhiri iri mutoro wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi
Senate yatanga kuzeya budget re 4.5 trillion iro rakapaswa neNational Assembly nengo dzedare iri dzichiti gurukota rezvemari vamutuli muve vanofanira kupa mapazi ehurumende mari nekukasika dare iri rati gore rino mapazi akawanda ehurumende akatadza kuita zvirongwa zvavo nekusapiwa mari yainge yavimbiswa mubudget Senator Alice Chimbudzi rezano PF vati vo vanwuve vanofanira kupa mari yakawanda kune vemabhizimisi madiki vamwe vakaita saSenator Morgan Komich veMDC vati vanwe vanofanira kuwedzera mari yevashandi vehurumende sezvo vari kutambira mari shoma zvichakadai Senate yange ichitarisirwa kuzeya Private Voluntary Organizations Bill kana ichinge yapasa budget asi nhengo kubva kumapato anopikisa dzati kunyange hazvo rakapasa muNational Assembly havasi kuzotsigira bhiri iri mutevedzeri wemutungamiri weMDC Senator Chief Njovu vati bhiri iri harina chakanaka uye hapana chikonzero chekuti varitsigire
as a party I think our position is that we will not support the bill and for various reasons the outcry of civic society is understandable and
sebato hatitsigiri bhiri iri nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvakaita sekuchema kuruki vemasangano anoshanda akazvimirira uyewo hatidi kudonhedza upfumi hwenyika
izvi zvatsinirwa nemutauri webato rinopikisa recitizens coalition for change muzvare fadzai maherei
Saka isusu tinoti aiwa mtemo kana kuti constitution ngaitedzerwe. PVO bill hausi mtemo wakanaka. Ezvinezvi tagara titone mopa kudhara ne mitemo yakawanda yapasiswa nezanu PF kubvira pakapinda vamunangagwa isingawirane ne constitution zvinongoratidza kuti zanu PF harisi batso rinofarira zvekodzero dzevanhu.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati hapana chakashata kuti Senate itambire bhiri iri.
Vanhu vanofanira kuchanda vari pamutemo. Koiwo maMGO anonzi haashandi nekutemo pakuzvikudii. Saka ndiwo zvanguuya nevekita ndione paine chinochemedza ipapo.
Asi sachigaro wecrisis in Zimbabwe coalition vaPeter Mutasa vashora vari kutambira bhiri iri.
Saka takatarisira vamunangagwa kuti varege kusaina mutemo wakadai. Nokuti mutemo unokanganisa upfumi hwenyika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi avo vari kufambisa bhiri iri muparamende sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti bhiri iri rakakosha kumisa vemasangano akazvimirira oga vavanoti vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vemasangano anoshanda akazvimirira vanoti bhiri iri rinopa simba rakawanda kuhurumende kuti ivhiringe kana kuavhara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Imwe ongororo yakaitwa neZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC inoratidza kuti vemabhizimusi wakawanda vachisvika zvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77% vanoti zvinhu zvakatodzikira gore rino kudarika rapera. Vamwe vanodarika zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% vanoti gore rinouya zvichatowedzera kuipa apo nyika yakatarisana nesarudzo. Nyaya hurumende yekuramba ichishandisa dhora remunyika inonzi iri kupa kuti vemabhizimusi vashaye chivimbo neupfumi. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza dare reparamende kuti vari kutarisira kuti upfumi gore rinouya hukwire nezvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Ichokwadi kuti gore rino ranga rakaoma kupfuura rapfuura. Ikatarisa zveupfumi hwenyika yatingati inflation, kukwira kwemutengo. Mutengo yanga ichiita chimhuramupengo gore rino. Patakapedza gore ra2021 inflation yanga iri 57% annual inflation. Asi muna August yakasimuka kunosvika ku285%. Kutaura pari zvino iri kuma259%.
Izvi zvinorevei muzvinafundo?
Zvikureva kuti vanhu vakagozherwa zvakanyanya gore rino nekuti mari yavo hapana nemari yakambokwira ne285% tichitarisa nhau dzepay. Upfumi hwenyika tava kushandisa maUS dollars asi vanhu vazhinji vari kutambira maZim dollars kuti vazonotenga mumashopu vari kuda kuchinja mari iya kuti vaende kumaUS mari yosara shoma. Saka igore rakaoma.
Ko iko kune vemabhizimisi uku?
Kubusiness zvanga zvakaoma zvakanyanya nekuti takaona kuti hurumende kunyange mapolisi ayo akanga ari mamwe acho akanga asingabatsiri kuti business riende mberi. Sekuti suspension of lending takaona mashuro makambani akarambidzwa kuti vakwanise kuona mari kumabhengi. Hakuna nyika inokwanisa kurarama isingapiwi mari. Izvozvo zvaivhiringidza urongwa hwebusiness. Zvakare tinoona kuti nyaya yemainterest rates ari kuchajewa macompanies ema 200%. Ingatovamba vachete nekwasa kunotora mari kubank yodzorera nerate ye 200%.
Zvinoreve mungapa muenzaniso here?
Zvichireva kuti kana watora $100 unodzorera iya kuma $400. Saka izvozvo unonga wamboita business rakaita sei rekuti udzorere mari iyo kunze kuti uri mbavha ndione kwasa kuita izvozvo. Saka ndo dambudziko riri kuitika munyika gore rino ra2022. Mamwe matekisi ati kuchajwa nehurumende ari kudzimbira zvakanyanya kubusiness.
Nechikonzero chei?
Mari yacho inobva yadzoka yese futi kuhurumende ma2% tax yanga yambori 4% ye foreign currency zvaiomesa futi business. Vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vano exporter vanotorwa mari 40% wozopuwa ari maZim dollars nerate iri pasi. kana wabenga omare muno muZimbabwe washitengesa kwa uri ku business weSamaritan Bank iri kutorwa 20% nehurumende zvobva zvakonzeresa kuti vanhu futi varege kudi Samaritan Bank. Ndosaka makaona kuti vanhu vari kubatwa nematsotsi vari kutorwa mari vawanda mumabhizinesi nomuZimbabwe, kuti mari yacho haibhengeki kubhengi kwaberekera ngwena. Kune dzimwe nyika weSamaritan Bank unoona muhoro unoona interest rate, kunoku inopera kuri rumwaruma munonga mane majuru akuruma mari emabank charges nereserve bank inonga itra exported tension. Takuenda mu 2023 tiri kuona kuti zvichaoma zvakanyanya, nekuti kana vakabhurusa shiri vana muturi nuve yeinflation tichiti yanga yadzika kusvika pa 57% woibhurusa nekuprinda mari yakawanda, inflation inosvika kuma 285%. Zvinoreva kuti tiri kupinda mugore ra 2023 takagozherwa zvekuti icharamba ichikwira kuenda kuma 400% iyo inflation.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi muzvinafundo Gift Muganhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvizvarwa zvemuZimbabwe neBotswana zvakawanda zviri kutambira nemufaro chibvumirano chakanyoreranwa pakati penyika mbiri idzi chekudyidzana panyaya dzezvitima chinonzi Through Working Agreement. Chibvumirano ichi icho chakanyoreranwa nemuvhuro pakati peNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ neBotswana Railways chichaona zvitima zvekuBotswana neZimbabwe zvichidarika miganhu yenyika mbiri idzi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vanorarama nekutenga muBotswana vachinotengesa kuZimbabwe muzvare Primrose Mandeya vanoti havazivi kuti NRZ yavabvirepi sezvo vange vachirasikirwa nemari yakawanda mukuita basa ravo nenyaya yemabhazi nemichovha.
Pamuno muzvi ichienda kuBulawayo kana uine grocery vanotendera pa 1000 kunoenda mhapo. Okuti chitima chinenge chiri chipi papo because chavanoitayo vanotanga vaweya zvinhu zvako zviri kurema makejis akaita sei pakeji imari yakati. And like when I'm a lighter, they charge by the ear. Vano tata nizizo kuti apa pano jamari akati.
Nekuda kuchibvumirano ichi zvitima kubva kumakambani aya zvinenge zvokwanisa kusvika kuFrancistown nekuBulawayo. Chibvumirano ichi chisati chaitwa zvitima zvenyika mbiri idzi zvaigumira kuBotswana paPlumtree. Pakusainwa kwechibvumirano ichi mukuru weNRZ Amaire Spinazi Nyanduko vakati zvainge zvotora mazuva mana kana mashanu kuti zvinhu zvizotakurwa kubva paPlumtree kupinda muZimbabwe sezvo chitima cheNRZ chisingafambe mazuva ose.
Chirongwa cheThrough Working Arrangement chirongwa chichaita kuti zvitima zveBotswana Railways zvifambe kusvika muBulawayo zvisina kumira paPlumtree. Zvekare zvitima zveNRZ zvichafamba kupfuurira kuenda kuFrancistown zvisina kumira kuti zvichinjane neBotswana Railways. Izvi zvichaita kuti zvipe mutserendende pamafambiro ezvinhu zvemakastoma edu zvichiunza kurongeka uye kusvitsa zvinhu nenguva kwemakastoma edu.
Izvi zvinotsinirwa nemukuru weBotswana Railways aMaitswanesile Manele.
This old arrangement has
urongwa watanga tichishandisa hwekuchinjana zvinhu horatidza kuti wachembera uye haupi pundusi yakafanira kumakambani edu pamwe chete nenyika.
Vanotiwo
this interchange agreement is not working well.
Urongwa huchau huchamisa kudzokorodzwa kwemabasa akadai sekuongororwa kwengoro dzezvitima uye kuongorora zvinhu sezvo zvichizoitwa kamwe chete panzvimbo yazvino.
Asi kunyange vamwe vari kufara vaAbraham Mangena vanoita zvekutakura vanhu nezvinhu kubva muguta reFrancistown kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe vanoti urongwa uhu uchaita kuti vasare vasisina basa.
Ndakufanira kuchitima uchaita kuti ndisare sina basa. Ndagara nichitakura vanhu pamwe chete nezvinhu ndichienda kuBulawayo nekuHarare. Chitima chauya vanhu vari kuenda pachitima kuti vauye pandiri.
Asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzataura neStudio 7 dzinoti chibvumirano ichi chichabatsira Botswana zvakanyanya sezvo NRZ isina zvitima zvakakwana uye iine zvikwereti zvakawanda zvairi kutadza kubhadhara. NRZ yakamboedza kuita zvibvumirano nemakambani akaita seTransnet ekuSouth Africa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasi peDiaspora Infrastructure Development Group, asi zvakakona ng'anga murapwa achida. Zimbabwe yakambotiwo iri kutaura neRussia kuti ipiwe zvitima asi hapana chakabuda. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo. Thank you.
Komiti yedare House of Representatives muAmerica iri kukurudzira kuti gweta guru rehurumende vaMerrick Garland vaferefete vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nekuda kurambira pachigaro uye kupesvedzera mhirizhonga padare iri muWashington DC musi wa6 ndira 2021. VaTrump vaiti sarudzo dzainge dzabirirwa kunyange vachinzi vainge vasina umboo hwacho. Dzimwe nhengo dzedare House of Representatives kubva kubato remaRepublicans kusanganisira vaKevin McCarthy vari kutarisirwa kuva mutauriri wedare iri munandira vari kunziwo nekomiti iyi vaferefetwe nekupesvedzera mhirizhonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Izvonoda kuti Congress painge ichiinvestigata vaTrump decision yavaita yokuti vaTrump vasekitwa naAttorney General. Iyi inogoye referral Attorney General zvavo havana yandikati mandate kana kuti zvokuti vangatonzi vatoinvestigate, but zvavo maoko avo Attorney General kuti voinvestigate here kana kuti kwete.
Tingaone zvichireve chii panyaya yekuti vaTrump vanga vari kuda kuti vakwikwidze zvakare musarudzo dzekuve mutungamiri wenyika yeAmerica?
Ya, izvozvo zvinokwanisa kukanganisa kampeni yavo, nokuti kana vave kutongwa vari mumatarets mosva zvinhu zvokuti kumbiriro romutemo remuAmerica munomu rinodzivira munhu akadaro kuti acontest my election. Saka zvinhu zvinokwanisa kuita dent into yandikati kampeni yavo, ende uyezve zvinhu zvinokwanisa kuvaona zvekare vachipinda mujere before vava president.
Zimbabwe ingadzidza chii pane zvatiri kuona zvichiitika imo muno muAmerica?
Ya, Zimbabwe ingadzidza kuti institution ye yo president yakasiyana nemunhu anenge achiocupy office. Saka zvatikona muAmerica, America iri kuprotecta yatingati institution ya presidency, ende futi iri kuprotecta atingati matenets edemocracy, kuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo hapana munhu zvake kunyange even president ari muchigaro anokwanisa kuvhiringidza that result. Saka kuprosecutwa kana kurishiwa kwaita kwaTrump zvichofaa kuita chidzidzo chokuti kana munhu ari president munhu apuwa masimba nevanhu kuti aintrustwe nekuprotecta constitution, ende izvi zvokuti kana akasa protecta constitution yayo akadzivirira kana kuti atika democracy anokwanisa kuzotongwa abva pachigaro.
Munoona izvi zvakanaka here imi sagweta guru?
Ndiona sekuti kana vaTrump vachipomerwa mhosva dzavo dzavari kupomerwa, ende uyezve kana vakaita izvozvo, ndiona senge zvinhu zvakanaka zvokutaridza kuti mutemo unoshanda. But kana zviri zvinhu zvokuti komiti iri kuita kuti vaTrump vasapinde kusarudzo, zvinhu zvisina kunaka, nokuti zvoita senge pari kumbunyikidzwa kana kuvapizwa mutemo.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Musanganya wewe Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakoti vemuBritain varamwa mabasa nhasi kanove kechipiri muvhiki rimwe chete vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa. Vari kuratidzira vanosvika zana rezviuru kana kuti 100,000 uye vari pasi pesangano reRoyal College of Nursing Union. Zvizvarwa zvekuChina zvinomwe zvainge zvakapambwa kuNigeria kwemwedzi mitanhatu zvasunungurwa nhasi nemauto emunyika iyi mudunhu reKaduna. Mutauriri wemauto emuchadenga munyika iyi vaGabriel Gakwet vati vainge vapamba vanhu ava vatiza vachisiya zvombo zvavo nevainge vapambwa ava. Vanhu ava vakapambwa pamugodhi weShiroro mudunhu reNiger. Vashandi pamwe nenyanzvi mune zveupfumi vane maonero akasiyana-siyana padanho rakatorwa nehurumende iro rakaziviswa svondo rapera negurukota rezveupfumi muzvinafundo muTuli Ncube rekuti hurumende yakakwidza mari isingabatirwe mutero kubva pa75,000 Zimbabwe dollars pamwedzi kuenda pa91,700 Zimbabwe dollars pamwedzi, kana kuti kubva pa900,000 Zimbabwe dollars pagore kuenda pa1.1 million dollars pagore. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti iri idano rakanakira vashandi chose kunyanga hazvo sesangano, vakanga vakurudzira gurukota rezvemari kuti vashandi vanotambira mari iri pasi pemihoro yepasi kana kuti minimum wage vasabatirwe mitero.
I think zvaitwa nehurumende zvekukwidza yatinoti pachirungu tax free band or threshold. I think zvakakosha, zvakanaka. In fact, patakaita post-budget breakfast meeting na minister Mashonda Fura, takanga tavakumbira kuti vanga vai adjust vachiisa pa 98,000. Chikonzero chiri chekuti 98,000 ndo current average minimum wage.
Munyori mukuru wemubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaDefuti Dzatsunga, vanoti sevashandi vehurumende vanotambira chero danho rinotorwa nemushandirwi rekuona kuti mushandi asara aine mari muhomwe dzake.
Isu sevashandi vehurumende tinotambira danho rese rinowedzera mari inopinda muhomwe dzedu. Hongu tinoona kuti danho irori iri richazonyanya kuonekwa zvariri gore riri kuteera zvichiburikidza nokuti tinenge tawedzerwa mari yatinotambira nezvikamu zvakadini.
Asi vaDzatsunga vanoti sevashandi vehurumende havasi kufadzwa nekudzikira kwakaita mihoro yavo zvekuti vanototadza kubhadharawo mitero sevamwe vashandi. Asi munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti sesangano vanga vachitarisira kuti mari isingabatirwe mutero inge iri pasi peinodiwa nemhuri yevanhu vashanu kuti irarame pamwedzi kana kuti pasi pepoverty data line.
Tiri kuti mari isingafanirwa ichibatwa mutero inofanira kudarika 91,000. Inofanirwa kuva ichifuura ipapo. 91,000 haisiyo tingati mari inokwanisa kuraramisa mhuri. Imari shoma patinenge tichitarisa ufumi wenyika kana kuti zvinodiwa nemarket. Mhuri ine vanhu vanosvika vashanu kuti vakwanise kurarama vanoda mari inodarika iyoyo. Saka threshold yazotaurwa iyi tingati haisiriyo ingabatsira mushandi. Zvinoreva kuti varombo vakatowanda vari kutorerwa mari isingafanirwa ichitekswa iyo zvino.
Vamwe vanoti pamire sangano ravo ndepekuti mari isingakwanise kuchengeta mhuri haifanirwe kunge ichibatirwa mutero. Dr. Chitambara vanodzoka vachiti kusara kunoita vashandi vaine mari muhomwe dzavo kunoita kuti vaende kunotenga zvinhu muzvitoro uko hurumende inozowana zvakare mari yakawanda kubva kune mimwe mitero.
Tachita kuti minister vasatekse at least minimum wage, average minimum wage. Zvinoita kuti vashandi vasare vaende mari muhomwe yakati wandei. Inetowo zvakare kuti vazengi vachitenga zvinhu muzvitoro zvozobatsirawo zvakare hurumende kuburikidza nemimwe mitero yakaita sana value added tax. Nekuti makazviona hurumende iri kunyanya kuwana mari yayo through value added tax.
Muna gumi guru munhu mumwe chete anonzi aida mari inoita 28,144 Zimbabwe dollars pamwedzi, zvichireva kuti mhuri nevanhu vashanu yaida mari inoita 140,720 Zimbabwe dollars pamwedzi kuti irarame. Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti nekuda kwekukwira kunomboita inflation munyika, mari iyi painozotambirwa nevashandi gore rinouya inogona kunge isisina simba. Chirongwa chedu cheLive Talk TV chidiki cheThe Connection na 8 p.m. nhasi, mutungamiri Nkomo Studio 7 ari kutarudza nezvemhirizhonga yezvematongerwo enyika inowanzobata vechidiki mushure mekubuda kwevhidhiyo inonzi ine vatsigiri veZANU PF vachityisidzira mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, rikaiti ngotarisa musoro yenhau zvakare. VMDC neCCC vobatana mukuramba kutambira kuvandudzwa kwemutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira oga. Veruzhinji vokurudzirwa kuti vangwarire njodzi dzemumigwagwa panguva yezororo. ZNCC inoti vemabhizimusi wakawanda havana chivimbo kuti upfumi hwenyika uchagadzikana gore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya Minister Lekile Musanga.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.